manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 8/2021 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndakuzivisa ruzhinji rweZimbabwe kuvharwa kwenguva pfupi kwehofisi yedu huru head office nemamwe matare edzimosha mushure mekunge paitika maconfirmed COVID-19 cases kuvharwa kwematare edzimosha aya nehofisi huru kuri kuitirwa kuti pakwanise kushambidzika zviri pamutemo mairirana nema World Health Organization protocols kuitira kuti chirwere ichi tisarambe chichipararira
Matare edzimosva akawanda anovharwa nekuda kwechirwere cheCOVID-19.
Pano pabhengi zviri kutirwadza chaizvo. Takauya pano musi wemuvhuro timirawo mulaini asi mari vanongoti kupa vanhu vashoma. Wodzokazve nhasi chipiri hatina puwa mari zvadzimodzokazve mangwana. Asi mangwana hatipuwi mari tozopuwa mari yemanechina. Vhiki yese tingori pano tichigarira mari yedu. Zviri kutirwadza mari yetu fana kuipiwa tiwane kushandisa. Isusu takabva kure hatina pekurara muno mutown. Tiri kunetseka kurara mudondo, shaya mvura yekugeza, chekudya nzara chaiyo. Tatambudzika.
Vanhu vakawanda vorara mutsetse vachida kutora mari dzavo mumabhanga kwamutare. Varimi vekumashonaland west vanoti vanonokerwa nemvura izvo zvichavhiringidza goro ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inoona nezvekushanda kwematare yeJudicial Service Commission yazivisa nhasi nezvekuvharwa kwemahofisi ayo pamwe nemamwe matare edzimosva kwenguva diki nekuda kwedenda reCOVID-19. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Mashoko avo kuvatori venhau, mutauriri weJudicial Services Commission, amai Constance Makoni Totlana, vati vachavhara mahofisi avo pamwe nemamatare edzimosva kwemazuva maviri kuitira kuti vakwanise kuchenesa nzvimbo idzi mushure mekubatwa kwevamwe vashandi nechirwere cheCOVID-19.
Tinoda kuzivisa ruzhinji rweZimbabwe kuvharwa kwenguva pfupi kwehofisi yedu huru, head office, nemamwe matare edzimosva mushure mekunge paitika maconfirmed COVID-19 cases. Kuvharwa kwematare edzimosva aya nehofisi huru kuri kuitirwa kuti pakwanise kushambidzika zviri pamutemo mairirana nema World Health Organization protocols kuitira kuti chirwere ichi tisarambe chichipararira.
Amai Makoni vati matare gumi nemapfumba machavharwa kunzvimbo dzakasiyana siyana dzinosanganisira Harare, Bulawayo, Chitungwiza, Shurugwi, Plumtree nedzimwewo.
Matare edzimosva ayo achange akavharwa mukati mezuva ranhasi neramangwana anosanganisira Harare Civil and Criminal Rotten Row Courts, Tredgold Court in Bulawayo, Gweru Criminal, Gwanda Civil ne Criminal Courts, Plumtree, Mutawatawa, Shurugwi, Chitungwiza, Goromonzi, Norton, Rusape, Chegutu, Inyati, Kadoma, Mbare, Nemutare Civil and Criminal Courts. Tiroda kuzivisa zvakare ruzhinji rweZimbabwe kuti nyaya idzo dzaifana kunge dzichinzwika nhasi dzakuzonzwika musi weFriday apo tichange tazovhura ende dzaifana kuzonzwika mangwana dzakuzonzwikawo nemandi.
Gweta rinorwira kodzero vamarufu Mandevere vati kunyange hazvo zvekumbovharwa kwematare kuti apfapfaidzwe mushonga yekuuraya utachiona hweCOVID-19 kwakanaka zvinoita kuti vanopomerwa mhosva vasatongwa mhosva dzavo nenguva yakakodzera. Vati upenyu hwevanhu ndohwakanyanya kukosha pazvose Nekudaro kana kumatare kune vabatwa neuchachiona kunofanirwa kutorwa matanho ekuona kuti hapana mumwe munhu anotapurirwa chirwere checovid-19.
Danho rapiwa nejudicial service commission rinoratidza danho rakanaka zvikuru kuti kana chirwere chanyanya kupararira uye chichipararira nekumatare edzimhosva, zvakakosha kuti pambovharwa podirwa mushonga kuitira kuti chirwere chisafamba. Kumatare edzimhosva kunouya nekusangana vanhu vakawanda zvikuru vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Saka pakava ipo panotangira chirwere, chirwere chinopararira chichipinda munzvimbo dzose dzine vanhu vakawanda. Tozviziva zvedu kuti vanhu vanofanirwa kunzi vatongwe mhosva nenguva, asi upenyu hwevanhu hwakanyanya kukosha kudarika kutongwa kwedzimhosva.
Nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vashanu vakafa nechirwere checovid-19, izvo zvakasiya vanhu vafa nechirwere ichi vave zviuru zvina nemazana manomwe negumi nevasere, kana kuti 4718. Vanhu zviuru zvina nemakumi matatu nemumwe chete vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvakasiya vanhu vabatwa nacho kubva zvachatanga vava zana rezviuru nemakumi mana nezvishanu nemazana matanhatu nemakumi matatu nevaviri, kana kuti 145,632. Kusvika mukupera kwezuva nezuro, vanhu mamiriyoni matatu nezviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nezvitanhatu nemazana mashanu nemakumi masere navapfumbamwe, kana kuti 3,896,589 vakanga vabayiwa nhomba yecovid-19 kekutanga. Vanhu vabayiwa nhomba mbiri vakange vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe negumi nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevatatu, kana kuti 2,910,953. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba yecovid-19 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vamwe varimi vemudunhu reMashonaland West vanoti vave kutyira kuti mvura ichatadza kunaya zvakanaka gore rino, izvo zvichavhiringidza gohwo ravo, asi vamwe vachitiwo vane tariro yekuti mvura ichanaya sezvo mwaka yashanduka mazuva ano. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murimo wekumakonde vasvemugede vanoti mvura yanonoka kunaya gore rino zvichienzaniswa negore rapera, uye havaone mvura ichizonaya zvakanaka zvekuti vazadze matura sezvavakaita gore rapera. Mumwe murimo wekubhangeti vaTimothy Zvirongwe vanotiwo nekuda kwekushandukwa kwemamiriro ekunze kwave kuitika hazvichashamisa kuti mvura yave kunonoka kunaya. VaZvirongwe vanoti vane chirimbo chekuti mvura ichanaya zvakanaka uye vachakohwa zvakanaka.
Mvura inonoka kunaya sintasavatatakaita but tinore hope yekuti iri kuuya kanga isi bhanzi rino ragara tiri pabhangeti apa deko kusingungoita drought yanonoka kunaya but peri isusu mvura yekutibage ichitosvike ma5-6 stars padryland tinoiwana pagore rega rega.
Mukuru weZimbabwe Pharmacy Union vaPaul Zakaria vanoti makore ano mvura yave kunonoka kunaya nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze.
Okay, yashanduka nekuda kwemamiriro ekunze kweclimate change neclimate variability. Zvazvoreva zvekuti makore mazhinji kuona kuti mvura yave kunonoka kubva.
VaZakaria vanokurudzira varimi kuti varime mbeu inokurumidza kuibva vachiti mwaka uchiripo. Mukuru weMeteorological Department kudivi rekurima kana kuti Agriculture Meteorologist vaBenjamin Kwenda vanoti mvura iri kunaya zvakasiyana makore ose, vachiti zvimwe zviri kukonzera izvi kushanduka kwemamiriro ekunze.
Chatingati chiri kuitika ndechekuti mukacherekedza gore negore kana kuti mwaka nemwaka manayira anoita mvura anosiyana. Izvi mukacherekedza kunyange varimi chaivo vanokuziva kuti gore zuva ratakadyara gore rapera harisiro zuva ravanodyara gore rino, uye harisiro zuva ravanenge vakadyara gore repaseri kacho. Saka iyoyo muchirungu tinoiti climate variability. Asiwo zvakare zvasanganawo nekuda kwokutiwo kuno nyayawo zvakare yeclimate change iri kuitika. Patinenge tichitaura kuti no pane zvimwe zvinhu zvinenge zviri kushanduka like kushanduka kama mirere kunze kana kuti ma trend atinenge tichiona
asi vakwenda vanoti varimi havafanirwe kutya sezvo nyika ichawana mvura yakawanda kubva svondo rinouya zvichienda mberi
nekuti pane zvatiri kuongorora isusu tiri kuona kuti mwaka wedu uri kuratidza kuti uchine mvura yakati wandei yatiri kutarisira zvikuru tichitanga kutarisira kana muri munzvimbo dzinara mach east mach central kunyange Harare chaidzo tiri kutarisira kuti mvura iyi inofanira kutanga kuwanikwa kana kuti inofanira kutanga kunaya iyi yakawanda musvondo rinotevera
vakuenda vanoti varimi vanofanirwa kudyara mbeu dzinokurumidza kuibva nekuda kwepave nemwaka
izvezvi tichiri kwekutanga kwadisemba zvekuti tiri kuti kana mvura iyi ikatanga kunaya chatinenge takurudzira varimi ndechekuti nekuda kwepatane pamazuva acho hazvisiri zvekunyanya kuchaisa mbeu dzinenge dzichitora nguva yakarebesa dzakaita kana sema7 series nechii asi vanenge vaakudzoka pambeu dzinonyanya kuita mamedium maturity variety
vakwenda vanotiwo michina yavo iri kuvaratidza kuti kune mvura yakawanda gore rino segore rapera Sangano Refood and Agriculture Organization rinoti Mashonaland West rimwe rematunhu matatu anosanganisira Mashonaland East neMashonaland Central ari pamberi mukuwanira Zimbabwe chikafu nyanzvi munyaya dzekurima dzinoti matunhu matatu aya akavhiringwa nedambudziko rekuchaya mvura yakakwana Zimbabwe inopinda munzara ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena
Vanhu vakawanda vari kutora mazuva akawanda pamwe nekurara vari pamabhanga vachida kuti vatore mari dzavo mumabhanga muguta reMutare. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo anotipanya inotevera.
Vanhu ava vazhinji vavo vashandi vehurumende vanenge vabva kure vamwe vari papenjeni vamwe vevanhu ava vanoti vave nemazuva anopfuura mashanu vari pamutsetse vachirara panze pemabhanga aya mumwe wevanhu ava amai Chipomubure vanoti vakauya muguta nemusi wechishanu svondo rapfuura asi kusvika nhasi havasati vapiwa mari nebhengi ravo amai ava vanoti vebhengi ravo vari kubatsira vanhu vashoma pazuva rega rega
nekuti hatipedzisi svondo panapa kubva Friday last week up to now tiri pano chingorare panze pasina kana chiri kuri chetiri kupuhwa musevha kwawo kwaanhu ari kundosevha anhu ashoma shoma and this promotion inonge ichiitwa icho nekuti munopinda anhu kana 5 kana kuti 10 anopedze 3 hours ari mwanhu 10 iwo ichindosevhwa iwo saka ndozviri kuti rwadza hatisi kuziya nekuti tichabva pano rini tinopuwa rini futi mari yacho
mumwe wevave nemazuva akawanda vari mamutare vachirarawo panze amai tendai chinaka vanoti vari kutadza kutora mari yemudyandigere yemurume wavo uyo aive murwiri wehondo yerusununguko amai ava vanoti zviri kuvarwadza kutora nguva refu yakadai vachida kubatsirikana nemari yekutenga mishonga sezvo vari kurwara
kushupika kubve Friday ndindori pano kuti ndibatsire ndotenga mapirizi kukliniki havadiba vanotirambidza kuti hamupindi veipinze hama dzavo zvinorwadza izvozvo handi vakati pemari yekuti ipindemwo arume dai shanda imweka kuMozambique nyamashi otinyime mari kuti tisaitora asi takaremara todo kuti tiishandise tione kurarama oti shungurudza zvakaoma
amai Evelyn Sigauke vanoti vane mwana mucheche wavanaye vachirara pachena naye mwana uyu pasina chekudya kana mvura yekugeza sezvo vasina hama mamutare ingavabatsira nepekurara
tikapano pabhengi zviri kutirwadza chaizvo takauya pano musi wemuvhuro timirawo mulaini asi mari vanongoti tiri kupa vanhu vashoma wodzokazve nhasi chipiri hatina kupuwa mari zvanzi modzokazve mangwana asi mangwana hatipuwi mari tozopuwa mari nechina vhiki yese tingori pano tichigarira mari yedu zviri kutirwadza mari yetu fanira kuipiwa tiwane kushandisa isusu takabva kure hatina pekurara muno mutaundi tiri kunetseka kurara mudondo shaya mvura yekugeza chekudya nzara chaiyo tatambudzika
Studio 7 inokwanisa kunzwa divi revakuru vemabhanga kuti tinzwe kuti zvii zviri kukonzera kuti vanhu varare mumitsetse vachida kutora mari dzavo mumabhanga asi mumwe mushandi werimwe bhanga uyu aramba kudomwa nezita rake sezvo asingabvumirwi kutaura nevatori venhau audza Studio 7 nhasi kuti mabhanga haana kupiwa mari yekuamerica inokwanirana neuwandu hwevanhu vakabhadharwa mabhonasi avo nemari dzemadhora ekuamerica mushandi uyu aenderera mberi achiti vamwe vashandi vemapazi ehurumende yakaita semapurisa nemasoja vari kupiwa mari kutanga sezvo mabhanga akapiwa oda iyoyo nevakuru vemuhurumende ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lloyd Moyo
Yashuka nguwe kutitimbotarisa jaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuKenya vanoti munhu anofungidzirwa kuti anga akazviteya nemabhambo apuditsa mabhambo aya ndokuzviuraya uye kuurayawo vamwe vanhu vaviri mudunhu reKisimu County iro riri pamuganhu neUganda. Mapurisa emuKenya anoti munhu uyu anga ari nhengo yechikwata chinopfurikidza mwero cheAlshabab icho chanetsa muSomalia umo mune muzinda wacho. Chipanga mazano chemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden munyaya dzekudzirirwa kwenyika vaJake Sullivan vakaudza vatori venhau kuti vaBiden vakayambira zvakadzama mutungamiri weRussia vaVladimir Putin kuti America ichaisa zvirango zveupfumi panyika iyi kana ikapindira zvine chisimba muUkraine. Sangano renhau reReuters rinoti vaBiden navaPutin vakaita musangano padandemutande nezuro vachikurukura nemamiriro akaita zvinhu muUkraine zvichitevera kuunganidzwa kwemauto emuRussia pamuganhu wayo nenyika iye. Chirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nasi tine hurukuro navatakawira kapikinyu vanobva kwaMutoko mudunhu reMashonaland East. Vakapikinyu avo vari mudunhu reMaryland muno muAmerica vanoshanda nerimwe sangano rinobatsira varombo pasi rose. Pari zvino vari kushandawo zvakare nezvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinobatsira vari kumusha zviri pasi pesangano rinonzi Citizen Initiative. Vanoti chishuo chavo ndechekuona zvinhu zvichigadziriswa kumusha munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi. Uye vanotiwo vanoda kuona vana veZimbabwe vemapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana vachiyanana nekushanda pamwe chete. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vajonga, muno muAmerica ndinobata ndiri menodzi International Development iyo inoita nezvekubatsira vanhu varombo munyika pasi rose. Ndiri kumushanda kashanda izvozvi zvemaNGO in International Development uye ndakaendawo kuUniversity yeZimbabwe kwandakaita undergraduate degree ndikaitawo masters ndiriko kuUniversity yeZimbabwe pachikomo.
Vateereri vangada kuziva kuti kuno kuAmerica makauya nebasa here kana kuti makauya muchiuya kuchikoro kunowedzera dzidzo yenyu?
Pandakauya kuno kuAmerica ndakauya ndichiita inonzi professional fellowship pandazoenda kuchikoro.
Mungatsanangura sei mashandiro enyu muno muAmerica nokuti vamwe vanoti kusina mai hakuendwi?
Kushanda muAmerica tatojaira ibasa kana kuti vanhu vacho vanhu vakasiyana, vanhu vakawanda vanobva kunyika dzakawanda vandinoshanda nawo. Pamwe ndinozvinoita kuti kushanda kwacho kuve kunoreruka nokuti tose vazhinji vedu tinobva kunyika dzakasiyana-siyana. Uyewo vanhu vandinosangana nawo ndevekunyika dzakasiyana-siyana, saka kushanda kwacho kunobva kwaita nyore nekuti tose tiri vatorwa kwatinenge tiri kwacho.
Tinonzwa vakawanda vari kunze kwenyika vana veZimbabwe vachiita zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekubatsira kunzvimbo dzavanobva. Zvii zvamuri kuitawo imi kubatsira kwamunobva?
Chezvandiri chizvarwa cheZimbabwe handisarudze kuti ndichabatsira vanhu vekwaMutoko kana kuti ndichabatsira vanhu vekwakati, asi ndinobatsira vose vana veZimbabwe vanoda rubatsiro. Pari zvino ndinoshanda naMukoma Freeman Chari, tine yatinoti Citizens Initiative. Yatinobatsira vanhu vanenge vavirwa nemadambudziko sepakaita Cyclone Idai. Takakwanisa kuunganidza mari tikatumira kuZimbabwe. Iye zvino tanga tiri kushanda kubhinga kune chikoro chiruda kubatsirwa, zvino zvichiruda kushera chibhorani. Uyezve tine vana nherera vari kuMount Abden vatanga tichibatsirawo neCitizen Initiative. Inone chekurudivi kwangu ndinenge ndichibatsira vazhinji. Handingataura hangu kuti ndiri kubatsira vanhu vakaita sei uyezve ndiri kuita zvakati, asi ndinenge ndichedzawo kubatsirawo vauyawo vanenge vanditsvitsawo dambudziko ravanenge vainaro. Ndinoedzawo kubatsira nepandinenge ndichigona. Kana ndisingakwanise ndinotsvagawo vamwe vanhu ndounganidzawo mari tokwanisa kubatsira vanhu vanenge vari kutambudzika kana kuti vanhu vanenge vari kudoro rubatsiro. Asi mazuva ano ndanyanya kumira-mira nenyaya yekuti ndinobatsira vana vechikoro nevada kuedza kuenderera mberi nezvikoro zvavo ndokuanda nyanyoita focus nayo.
Chii chamungati chishuo chenyu chikuru chamunoda kuona chichiitika muupenyu hwenyu?
Chishuo changu chikuru ndechekuti vana veZimbabwe vave vana vakasununguka, ive nyika yakasununguka, vanhu vakwanise kunge vachiwirirana. Pane kukakavadzana kwakanyanya muZimbabwe. Ini handifarire ndikanzwa kukakavadzana kunonyanyoita vana muZimbabwe. Kuriko kuzanu PF, kuMDC nemaMDC acho kana matongerwo enyika akawanda. Ndoche kutanga. Chechipiri ini ndinoda hangu kuti nyaya yekuZimbabwe inonyanyogadziriswa economy. Dai economy yedu yakwanisa kugadzirwa zvakanaka. Chechitatu chinoenderana nechechipiri chandataura, handidiwo kuona vana veZimbabwe vachitambura vachiitwa chiseko chenyika nenyaya yenhamo yakawanda muZimbabwe.
Avo vangu vari chizvarwa cheZimbabwe vatakawira kapikinyu vachitaura vari parunare muMaryland muno muAmerica naJunga Kandemiri weStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kugara muBritain, Engineer Ivan Nyamapfene, vari kurumbidzwa zvikuru nekutungamira urongwa hweguta reLondon hwekugadzira mabhazi anoshandisa simba remagetsi kwete peturu nedhiziri senzira yekumisa kushanduka kwemamiriro ekunze nekusvibiswa kwemweya wekufema. Engineer Nyamapfene vakapihwawo mubayiro nekambani ine mukurumbira zvakanyanya munyika iyi yeUK Power Networks. Vasati vaenda kuLondon, vanyamapfene vakamboshandirawo Zesa muZimbabwe. Mugozeya nezvenyaya iyi, Tabata Engineer Nyamapfene.
Chirongwa ichi chirongwa chekuti tisvitse magetsi kumagaraji emabhazi emuLondon. Tiri kuisa magetsi kuti tigova nemabhazi anofamba nemagetsi. Bhazi ndo rinenge rakatakura battery, saka magetsi atinoisa anocharge battery rinenge riri pabhazi. And then the battery iroro ndo rinoita kuti bhazi redu rifambe zuva rese risina kuita dambudziko rekuti unoda kuwedzera fuel sezvinomboitwa fuel kana petrol kana diesel. Tinoisa atingati magwenya acho matransformer tambo dzemagetsi kuti dzigosvika pane magaraji atinenge tichiisa magetsi. Tingati muchirungu inonzi electrical design iyo yandinenge ndichiita ndekuzova munhu anotarisa project yacho, kumanaja project yacho kubva ichitanga kusvika mabhazi obuda mugaraji.
Isaka inonzi kambani yenyu?
Kambani yedu tiri kuveka neshanda multidisciplinary team, saka ine makambani akawanda. Tingakwanisi zvedu kutaura ese, but pane makambani akawanda ari involved. Asi inini ndinenge ndiri technical lead panyaya dzemagetsi.
Tichitarisa tiri kuona kuti kuLondon kwanga kuchiparurwa mabhazi. Zvakatanga rini izvi? Mabhazi ekutotanga matsva here kuita kana kuti mamuchimbogadzira mamwe mungatsanangurira zvazvo zvichifamba sei?
Chirongwa chekuti tive nemabhazi emagetsi muLondon chakatanga muna 2016. Pari zvino tava nemabhazi anodarika 600 anoshandisa magetsi ari kufamba muLondon. Nezero uno taiita function yekufura imwe garaji nyowani rine mabhazi manyowani anoshandisa magetsi.
Mungada here kushanda nevamwe muZimbabwe kuti paparuwo zvirongwa zvakadai sezvo zvirizvo zvaakukurudzirwa nenyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze uko?
Tinoda chaizvo kuti zviitike. Dzimwe dzenguva panoita matambudziko ekuti magetsi ekuchaja anenge asingawaniki, asi zvinhu zvinokwanisa kuti zvigogadziriswa. Saka todarira kuti mune zvikamu zviri kutevera tinenge tichibatanawo nevanhu vanoita policy kuZimbabwe kuti tione kuti tinofambidzana pamwe chete sei nekubatsirana kuti technology isvike.
Vamwe vangada kuziva kuti ivo Engineer Nyamapfene vakadzidza kupi chaizvo?
Ini ndakakurira kuZimbabwe, ndikaenda kuUniversity of Zimbabwe kwandakaita degree reelectrical engineering. Ndikazoita zverimwe degree remasters in renewable energy. Ndichibva ipapo ndakamboshanda kuZesa kwemakore akawanda. Ndikazopindawozve zvakare muchirongwa cheRural Electrification pandange ndiri mukuru wemagetsi weRural Electrification kuprovinsi yeMashonaland and Central.
nyanzvi munyadzezve magetsi engineer Ivan Nyamamfene vachitaura vari parunare vari kuLondon muBritain. Madzimai akawanda ari kuchema-chema zvikuru achiti ari kushungurudzwa zvakanyanya pamadandemutande achiti izvi zviri kuitwa kwavari nekuti vanhukadzi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mudzimai ari mune zvematongero enyika ari mutauriri wesangano reLabour Economists and African Democrats kana kuti LEAD muzvare Roslyn Ncube vati mirishonga yepamasaisa yakawandisa uye vakadzi vari mune zvematongero wenyika ndo vari kunyanya kushungurudzwa pamadande mutande.
Kuona cyberbullying yakawandisa muno muZimbabwe. Vanhu vari kuhwanda seri kwekutaipa zvavanoda pamakombiyuta avo, pamafoni avo, vachituka vanhukadzi, vachiita body shaming vanhukadzi. Yakawandira kuvakadzi. Kazhinji kacho vakadzi vari mupolitics ndo vari kunyanya kubhuliwa.
Mukuru wesangano rakazvimiririra rinorwira kodzero dzevanhukadzi reWomen Action Group, amai Edna Masiwa, vauza Studio 7 kuti kushungurudzwa pamadande mudande kuri kunyanyowandira kuvanhukadzi nevanasikana. Vatiwo dambudziko iri rinofanirwa kurwiswa zvakanyanya, vachitiwo zvinokonzera kuti vanasikana vanenge vasangana nedambudziko iri vashaye ushingi.
Zvinobvisa confidence pamwanasikana kuti agone kumirawo achitaura, nekuti it's time panguva dzaanoda kutaurawo point yake kana kuti nyaya iya inotsva. Saka zvinoita kuti asaye confident, zvinotoda kuti apasirwe zvakanyanya ne inonzi yatinoti counseling, kuti agone kudzoka paconfidence level dzake kuti agone kuendera mberi neupenyu. Saka once munhu asaya confidence, munguva zvinomukangani.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende nezvenyaya iyi sezvo tatadza kubata munyori mubazi rinoona nezvevanhukadzi vaMoses Mike pamwe negurukota rebazi iri amai Stembiso Nyoni. Asi sachigaro wekomishini inoona nezvevanhukadzi nevanhurume kana kuti Zimbabwe Gender Commission amai Margaret Mukahana naSangarwe vatsigirawo kuti dambudziko remhirizhonga pamasaisai rinowanzonyanyira kumadzimai nevanasikana.
Mhirizhonga pamadandemutande ecyberbullying inyaya inotinetse nokuti iri kunyanyobata kunyanya kumadzimai nevasikana. Saka isusu sekomisheni inyaya yatanga tichitotarisana nayo kuti ingapedzwa sei.
Hurumende yakaisa mutemo mutsva weData Protection Act uyo wakatosainwa kuva mutemo nemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa. Amai Sangarwe vati kunyange hazvo mutemo uchida kuvandudzwa vari kuutambira nemufaro nekuti unobata nemhosva vanhu vanoshungurudza vamwe pamasaisai, vakati tarisiro yavo kuti mutemo uyu uchaderedza dambudziko iri.
Isusu tiri kutofara kuti mutemo uyu wauya. Unogona kunga usingakavhi zvakakwana, asi tikutenda kuti atleast zvinhu zvakaita sekuti munhu anoisa mapicha emunhu paWhatsApp nokuti wanetsana asina kupfeka kana kudii, zvinhu zvingi zvinowanzoitwa kumadzimai wakupuwa mutongo wakakura. Saka tinotenda kuti izvozvi zvemutemo uyu zvichatibatsira kuti tideredze uwandu hwecyberbullying.
Mutemo mutsva uyu unoti imhosva kushungurudza, kutyisidzira pamwe nekushora mumwe munhu pamadande mutande, uye vanoita izvi vakabatwa nemhosva vanoripiswa kana kupika mujere kwemakore anosvika gumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, uyewo nyaya yechirwere cheCOVID-19 nezviri kuitika panyaya yemapepa ekuti vanhu vashande kuSouth Africa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Matare edzimhosva akawanda anovharwa nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Vanhu vakawanda vorara vari mutsetse vachida kutora mari dzavo mumabhanga ekwaMutare. Varimi vekumashonaland west vanoti vanonokerwa nemvura, izvo zvavanofungidzira kuti zvichakanganisa goro ravo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 8 Mphalakazi 2021 ngupraxitis Jeremiah. Indabeni zethu lamhlanje.
Ungani kule outbreak yeflu esikolo ngoba wonke umuntu vele abefinya ekhwehlela andinamuhla futhi o-admina de bebuza okuyasirepethu ukuthi bangaka abantu abale-flu then sasesigcina-ke sesithola-ke umbiko ukuthi khona sokuvalwa-ke i-face-to-face learning sesizafunda online with immediate effect. So khaya ngani vele ama-cases aqhubeka esanda kakhulu.
I-college le-National University of Science and Technology elikobulawayo libika selimisa izifundo zokuya emaklasini kusenziwa ezebulenjini kungenxa yokuqinisa kwenani lababanjwa yi-COVID-19 elizweni.
Sikhalile-ke kusekela likamongameli ngesinqumo esithathiwe yikhabhinethi ye-South Africa ukuthi angeke savusela amapenithi. Wasesho-ke ukuthi hhayi uzakhuluma-ke lo mphathi ntambo wezangaphakathi ubaba uMtsweledi bazwe izikhalo zethu ukuthi kuyinokungenziwa.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa bahlangane lomsekeli kamongameli walelo lizwe ukuze bakhulume ngokuvalwa kohlelo lwezingwalo zama-Special Zimbabwe Exemption Permits. Ikomishini yequka uphenyo phezu kodaba lokutshontshwa kwenkomo engceleni ophakathi kweZimbabwe leBotswana isigqibe umsebenzi wayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ikholiji le-National University of Science and Technology, NUST, elikobulawayo libikwa selimisa izifundo zakuya emaklasini. Ngakho-ke izifundi sokuzamele zenze izifundo lezi ebulenjini kungenxa yokuqinisa ngamandla kwenani labantu abatholakala bele-COVID-19 elizweni jikelele. Ubathabele Masuku ethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inani labantu bonke elizweni abagula umkhuhlane we-COVID-19 ledlula inkulungwane ezingamachumi 11,908. Isilinganiso sabantu abasinda kulomkhuhlane sesehlile safika kumachumi ayisichiyagalombili lasichiyagalolunye ekhulwini, i-89%. Unkosazana Letho Kuhle Mlotshwa oqeqetsha i-National University of Science and Technology uthi baphiwe umbiko wokuba sekumiswa izifundo esikolo ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Abafundi abaningi esikolo vele lokhu bebanjwa i-COVID, engakutsho vele ukuthi kungani kule outbreak yeflu esikolo ngoba wonke umuntu vele abefinya ekhwehlela andinamuhla futhi ekuseni o-admina de bebuza o-class repethu ukuthi bangaka abantu abale-flu then sasesigcina-ke sesithola-ke umbiko ukuthi khona sokuvalwa-ke i-face-to-face learning sesizafunda online with immediate effect. So khaya ngani vele ama-cases aqhubeka esanda kakhulu.
Udokotela Munashe Nigel Mudumiso uchasisa ngohlobo olutsha olwe-COVID-19 osoludale umonakalo emazweni angezansi e-Afrika.
They are getting more cases. The thing is the new variant is for now is known to be easily transmissible. So for now, I don't know whether it's because the variant is mild or it's because of the vaccination drive.
Kumbiko esiyamukelayo sibona amanani abantu abale COVID-19 eqansa kakhulu. Esikwaziyo khathesi ukuba uhlobo lolu COVID-19 luthelelwana lula kodwa izibonakaliso zinganeno. Asika kuqondisisi ukuthi vele uhlobo lolu lunganeno kumbe okwenza lube nganeno yikuthi abantu bahlatshwa ijekiseni yokumelana lomkhuhlane lo. Lokho esihlolisisa uhlobo lolu kulakho ukuthi luguquke indlela olwenza ngalo kodwa khathesi sazi ukuthi luthelelwana lula.
Umnumzana Thembelani Dube ilunga lenhlanganiso yezakhamuzi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi kungumbono omuhle ukuba uhulumende avale ilizwe ukuze kwehliswe ukumemetheka kwegcikwane leli.
ubhubhane lwe-COVID-19 lohlobo lo-Omicron solufikile elizweni leZimbabwe njalo luyingozi kakhulu. Sikhuthaza izakhamizi ukubana ziqaphele lapho ezithe zathi gwaqa khona, bebaningi baqhelelane njalo bafaka amamaski ngazo zonke izikhathi. Ubhubhane lolu luyingozi okungabangela ukuthi uhulumende agcine efake umvalelandlini, i-lockdown. Khonokho kungaba licebo elihle, kodwa-ke siyakwazi ukuthi abantu bezimbabwe bayasebenza esikhathini esiningi, kuzaba nzima ukuthi bahlale bezivalele endlini. Okuqakathekileyo ukuthi izakhamizi ziqaphele.
Kumanani abantu ababanjwe izolo belomkhuhlane we-COVID-19, iHarare iyakhokhela ngabantu abedlula inkulungwane i-1176, kulandele iMashonaland East ngabantu abangamakhulu ayisithupha lanye i-601, kulandele iMashonaland West ngabantu abangamakhulu amane lamachumi amabili lasitshiyagalolunye i-429, kubuye iManicaland ngabantu abangamakhulu amane lasitshiyagalolunye i-409, kuze iMashingo ngabantu abedlula amakhulu amathathu lengxenye i-356. iBulawayo ilabantu abangamakhulu amathathu lamachumi amane lambili i-342. Kulandele iMidlands ebilabantu abangamakhulu amabili phose lamachumi ayisitshiyagalombili i-279. Kuthi abalamanani angaphansi kwamakhulu amabili iMatabeleland South, iMatabeleland North, leMashonaland Central. Ababulewe ngumkhuhlane lo bahlanu i-5, ukuthi abalaliswe esibhedlela bangamakhulu amabili lamachumi amabili lasithupha i-226. Abahlatshwe ijekiseni yokuqala ilizwe lonke izolo baphezu kwenkulungwane ezilitshumi lane i-14,334, okuletha inani lonke babahlatshwe ijekiseni yokuqala bafike phose kuzigidi ezine i-3,896,589. Kuthi abahlatshwe ngokugcweleyo izolo baphose bafike kunkulungwane ezingamachumi amabili i-18,587. Okwenza inani labantu asebehlatshiwe ngokugcweleyo baphose bafike kuzigidi ezintathu i-2,910,953. Umphathintambo wezokwethulwa kwembiko uNkosikazi Monica Mutswangwa ekhuluma izolo ngemva komhlangano wedale labaphathintambo elekhabhinethi uthe sizafika isikhathi lapho uZulu angasoke avunyelwe khona ezimoteni ezithwala umphakathi nxa engazange ahlatshwe ijekiseni yokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Wengeze ngokuthi uhulumende uzafaka indawo zokuhlaba ijekiseni ezilindelweni zamabhasi ukuze ofisa ukugada imota aqale ahlatshwe. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abayinhlanganiso ekumsebenzi wokulondolozwa kwelungelo loluntu eyeZimbabwe Democracy Institute ZDI bathi imihlangano yabezombusazwe ngeminye esisabalalisa ngamandla i-COVID-19 ngoba ivumela abantu abaningi kulalabo abavunyelwa iziqondiso zelizwe zokumelana lalo mkhuhlane. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngenyanga edluleyo ekaLwezi, abeZimbabwe Democracy Institute bathi benze uphenyo oluveza ukuba abezanupf yibo imbangela enkulu yokukhuphuka kwenani lababanjwa yi-COVID-19. Okwakhathesi ilizwe liphansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown ezingavumeli ukubuthana kwabantu abadlula ikhulu, ukugqoka amamaski lokungasondelani duzane laduzane, i-social distancing. Ekhuluma nentatheli izindaba, umsekeli womholi kweZDI uMnumzana Bekezela Gumbo ukhuthaze ukuhlonitsha kweziqondiso ze-lockdown.
Ubukhokheli bezanu kumele bume mbijana ukwenza imbuthano le kuthiwa ngama-memorial le eminingi behlanganisa abantu abaningi kakhulu, amabhasi afika 10. Kumele bume mbijana ngoba yikho esesikubona kungani kuyahlanganisa abantu okungaspreada i-COVID-19. Kukanti yena ihulumende yezanu ilama-regulations ewafakileyo ukuthi abantu bengabuthani. So lokhana sesibona sokungani ngama-double standards ukuthi sokuvalela abanye ukuthi bebuthane bona beqhubeka bebuthane.
Uqhubeke ethi kusobala ukuba abezanupf sebesesikhathini sokukhankasela ukhetho olulandelayo luka 2023.
Yes, we campaign lokho yana kuba lokho abantu benza ama memorial angapheliyo abahlanganisa abantu abaningi. Utshengisa ukuthi sokuzindlela zokubonana laba ama voter. Sokuzindlela zokubonana laba voter ukanti uhulumende efakile ama regulations ukuthi abantu bengahlangana. Yena ngibelisi kuhle kuvunyelwe wonke ama party ukuthi enjani. Singayenza lawo ama strategy awo awokuhlangana. Abanye bengayenza ama memorial futhi ngoba maningi abantu bachone zonke indawo.
Engcithi kwezombusazwe umnumzana Nkosana Dlamini uthi kodwa lokhu yakwenziwa ngabe ZANPF kuphela kodwa bezombusazwe bamabandla ehlukeneyo.
Yes, ngadiscuss ukukhankasa kanti ukukhankasa kwenziwa nini kanti ukukhankasa kwenziwa kuseselesikhathi kuseselezinyanga ukuthi ukhetho lufike. So ngokubona kwami hayi amadoda asebobhaziqine ukuthi akhankase ukuthi abonale singakhohlwa futhi ukuthi silokhetho futhi ngo-March kumnyaka ozayo. So le into esho ukuthi bahle baqalise phela ukukhankasa kodwa sizakubona njalo ukuthi iZANU-PF yonibe vele nje ibuthana kuhle kuhle nje bengaphanjaniswanga ngamapolisa.
Kodwa umsekeli womholi womsebenzi kugatsha lwabatsha kuZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthe ibandla lakhe liyaqakathekisa impilo kaZulu esithi inhlolisiso le asiqiniso.
Sithi ama-meeting eZANU-PF aspread i-COVID bakhuluma ngayiphi i-meeting eZANU-PF. I-ZANU-PF is leading by example. I-conference yethu yalo nyaka siyenze yaba virtual. Abantu bebekuma-provinces abo exercise i-social distancing. And i-ZANU-PF ama-members ayo wonke kuma-structures sathola i-vaccination. Sakhuthaza, saba nomkhankaso omkhulu okukhuthaza abantu bethu be-vaccinated. So laba abacomplainayo kumbe kuthiwa ngoruhanya wakhona ucomplaina eme ngaphi njalo esithini ngoba iZANU-PF is known ukuthi iphathe lo mthetho iphathe emlandeli umthetho yelizwe.
Inhlolisiso le iphinde yakhuthaza uhulumende ukuba alandele imithetho yakhe ngokuhlonipha izikondiso ze-COVID-19. Inkulungwane zabantu kumalanga asanda kwedlula bezibuthaniswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lo msekeli wakhe umnumzana Chiwenga okugoqela umbuthano obusemberengwa ngempela viki okukhumbula ongumphathintambo wezaphandle kwelizwe umuyi umnumzana Sibusiso Moyo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abadabuka eZimbabwe asebehlala kule South Africa bahlangane lomsekeli kamongameli welelo lizwe ukuze bakhulume ngokuvola kohlelo lwezingwalo zama-special Zimbabwe exemption permits. Umnumzana Ngqabutho Mabhena amgcine sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa uthi bahlangane lomnumzana David Mabuza esikoleni seNgonyama kwaMhlanga. UMabhena uthi batshele uMabuza ubana abalamaphepha la abadabuka eZimbabwe iningi labo ngabasuka esigabeni zeMathebeleland lapho okwaba lombuqazwe weGugurawondi. Abalamaphepha la bafika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 178,000. Uhulumende weSouth Africa uthi kumele balungise amaphepha okusebenza lokuhlala kulelo lezwe kusiyafika ekupheleni kukampalakazi womnyaka ozayo. UMabhena uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngamaphepha la langomhlangano abawenze lo Mabuza.
Sasibhele sihambile saxoxisana leNgwenyama. INgwenyama yasisibiza ke ukuthi isekela likamongameli nizobe nikhona sikwazi ukuthi sikhulumisane la isimbikele udaba lwethu. Yikho ke sahamba kizolo sambikela udaba lwethu. Kanti kasuye yedwa umongameli oyisekela likamongameli esilibikele udaba lwethu. Siyakwazi ukuthi ibandla kuyilo i-African National Congress sikeske saxoxisana nalo iqembu labasebenzi iCOSATU sikeske saxoxisana layo. Kanti ke lobukhosi bomdabu sixoxisana labo ikakhulu iNgwenyama yamaNdebele.
Ye Mabhena, uhambe njani ke emhlanganweni wenu lo?
Sikhalile ke kusekela likamongameli ngesinqumo esithathiwe cabinet yeSouth Africa ukuthi angeke savusele ama-permit. Wasesho ke ukuthi hayi uzakhuluma ke lo mphathi ntambo ezangaphakathi ubaba umtsweledi bazwe izikhalo zethu ukuthi kuyinokungenziwa okwakhathesi kusami khona phana ukuthi amapermit kavuselelwe kodwa akasikwazi ke kusiyaphambili ngengxoxo lezo ezikhona ukuthi kuyinokuzaphuma yikho ke ebesikwenza izolo kanti ke siyaqhubeka futhi sikhuluma lenhlangano eziningi eze South Africa namhlanje sike sathintana le South African Council of Churches esicabanga ukuthi sizoba lomhlangano labo maduze sikhulumisana labo okwenza ukuthi sikhulumisane lenhlanganiso ze South Africa labaholi kumbe namakhosi yokuthi udaba lolo longavuselela ama-permit ludaba oluthinta labantu be-South Africa singathi naba-progressive esilobuhlobo labo esiphila labo ngoba esikubonayo imihla ngemihla yilabo abazibiza put South Africa first labo Action SA abagijima phambili abathi sibuyele emuva egameni le-solidarity bekungazwakali abamilathi abayizizalwane ze-South Africa ukuthi bayasekela njengoba sihlezi labo kuhle ikakhulu abantu ababuya eMathebeleland kabaqali ukuza e-South Africa namuhla abantu baqala ukuze South Africa ngama-40s ngama-50s
umnumzana Ngqabutho Mapena umgcini isihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa umabuza ubikwa ejele abasemhlanganweni lo izolo ubana uzakhulumisana lengonyama leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolo
bengazi ukuthi uma ngizofika la ngizohlangana nale ndaba le sengihlangane nayo nabanikazi bayo bakhona la sizocommunicate nani ngicela ukuthi uminister eze la ngoba le ndaba iyangithinta direct mina manje ke sabuza lapha ku-cabinet ukuthi wena minister ukhuluma ngala bantu bangu-178,000 such minister uyabazi labantu ukuthi bakuphi wathi hayi singabathola labantu nabo abanye bakhona ngibatholile sengihlangene nabo manje ke kuminister uzafuna lalele inkulumo evela kundaba ezitha ngala bantu la ukuthi indaba ezitha silalele le ndaba kodwa kufanele ukuthi wonke umuntu ola ekhaya phela abe nepheshana ukuthi wala singahlali nje kunabantu lapha bathola abantwana abantwana babona ukuthola ama-ID le ndaba iyabhebhetheke ufuna siyilungise le ndaba yithuba ke ngoba imajority yala bantu isizwe samandebele elumasikundebele yinye inkosi yamandebele nayi phambi kwethu kusho ukuthi kufanele ikhulume le ndaba
umnumzana David Mabuza umsekeli kamongameli wakwele South Africa ubexoxa labadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa ku-live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umcebisi omkhulu kuhlangothi olubona ngezomvikela kwelemelika olwe US National Security NSA umnumzana Jake Sullivan utshele intatheli zindaba ukubana umongameli Joe Biden waleli lizwe usexwayise omunye wakhe wakwele Russia emhlanganweni wabo abawenze ebulenjini izolo ukuba elemelika lilakho ukwethulela ilizwe lakhe izitsheziso eziqinileyo zomnotho xa ibutho lakhe lingaqhubeka ngelikwenzayo kwele Ukraine. Amankampani alungisa imithi athi eyebiotech kanye leyePfizer ethule umbiko namhlanje othi ijekiseni asebelilungisile lokuzivikela ku-COVID-19 okwamanje lokuhlaba abantu okwesithathu elebooster lilawo amandla okumelana lomkhakha omutsha waleli gciwane owe-Omicron osanda kuqhamuka. I-commission ebequba uphenyo phezu kodaba lokutshontshwa kwenkomo emngcelweni ophakathi weZimbabwe leBotswana isigqibe umsebenzi wayo yanikeza ugwalo lwempumela kamongameli Mokgweetsi Masisi wakweleBotswana. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uMqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Umongameli Masisi uthule themba lokuthi udaba lokuntshontshwa kwenkomo ezigabeni ezincelelane leZimbabwe luzalungisiswa masinya lungaphazamisi ubudlelwane bamazwe omabili. Ngemva kwethekelela imizi eseduze lomngcele weZimbabwe ekhala ngokuthi intshontshelwa inkomo abadabuka eZimbabwe, umongameli Masisi wathuma iqula ukuthi liyethapha imbono yezakhamizi phezu kwalolu daba. Ikhomishini le isungula umsebenzi oqaleni kukaLwezi ivakatshela izakhamizi esigabeni esikhala ngokuntshontshelwa inkomo ngabantu abathi badabuka eZimbabwe. Ikhomishini ngemva kokuqoqa imbono zakhamizi isilobe ugwalo olwethulele umongameli Masisi ngeviki edluleyo. Masisi ubonge iqula lele sithi umsebenzi wokuqoqa imbono yezakhamizi uzavula indlela ukuthi uxazululwe lolu daba.
Mina kuri ngine lokho kuwenza kanti mina kuri imedit
thomo. Siyabonga ukuthi seligqibe lomsebenzi ngesikhathi. Okuqakathekileyo ukuthi sibone ukuthi udaba lolu luyaphangiselwa ngoba lulapho ukulimaza ubudlelwano phakathi kwelizwe lethu leZimbabwe.
Kunale iviki umeli weZimbabwe kweleBotswana umzana Henry Mkonweshuro uthethe uhambo lwamalanga amabili esethekelela indawo esibhekane lodubo lokuntshontshelwa inkomo. Umkonweshuro uhlanele izakhamizi ezitheni ogoqela inkokheli ezabelo lenduna uze azizwele ababhekane lakho phezu kokuntshontshelwa inkomo. Kukhangelelwa ukuthi uMkonweshuro adlulisele umlayezo awuthole kuzakhamizi kumongameli Emmerson Mnangagwa. Mongameli Masisi laye uthi uzakhulumisana nomongameli Mnangagwa phezu kwalolu daba. Kodwa abanye bathi ukuthi udaba lolulungisiswe kuhle kumele kuthathwe imbono yezakhamizi nxa zombili zomngcele. Umnumzana Rodwell Moyo uthi labeZimbabwe babebhekane lalo udubo lokuntshontshelwa inkomo.
Kayisikho ukuthi bonke abantu abangena eBotswana ngabantu abasuka besiyatshontsha izinkomo. Njalo kasali ukuthi amasela ezinkomo akhona on both sides. Uhlupho lukhona ukuthi laba abadujela inkomo zabo bafila ukuthi iBotswana kayibenzelanga kuhle. Babe sebesiya kwenza lokhu ngendlela yokuphindisela. Besikhangelela ukuthi uhulumende weZimbabwe kumbe ohulumende bobabili kumbe inkokheli zombili zihlale phansi zilungisise udaba lolu olokudutshulwa kwezinkomo ezistrayayo, ngoba lokho kwenza kube necrime, ngoba odutshela inkomo laye uyafila ngokuthi ngithathe ezabe zeBotswana kumbe useBotswana laye athi ngithathe ezabe zeZimbabwe.
Umlimi umnumzana Mhluphe Kidubo Semangwe uthi kumele kube lelihlo elibukhali ukuhluzeni udaba lokuntshontshwa kwenkomo. Uthi njalo kumele kukhangelwe udaba lwenkomo zeZimbabwe ezidutshulwa zingangena kweleBotswana.
Ngicabanga ukuthi nxa singasebenzisa singathi njengabo abantu abakheneleyo abayakheleneyo singasebenzisa ulaka kangaka besingathola enye indlela, mhlawumbe ukuthi lezi ezingene khona ngale ezeZimbabwe zevalelwa kwenye indawo kuthiwa ikwarantana zikhiwa, abanikazi bazo bebhadaliswa kumbe behlawuliswa ifayini ethile ukuze bethathe inkomo zabo. Khonokho lakho kuzayenza ukuthi singaphongu yekela inkomo zethu ziphongu chapha nje.
awafakwa isikhathi sokuthumela udaba lolu lube soluphethwe nini phakathi kwamazwe omabili. Kusenjalo ligqongile inani labantu abathola abelo mkhuhlane we-COVID-19 kwele Botswana lisuka kwamashumi amabili lesikhombisa i-27 phakathi komvulwango lwesine oludlulileyo kusiyaphose amakhulu amathathu i-272 phakathi kwangolwesihlanu langomvulo. Kodwa ele Botswana lithi isimo silokhu esingethusi, isisindo somkhuhlane sitshengisa ukuthi ilizwe lonke lilombala oluhlaza okukhomba ukuhlaliseka komumo. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Wezemidlalo inhlanganiso elawula imidlalo yenguqo yamaqembu asesigabeni saphezulu ePremier Soccer League isiyedlulisele phambili eminye yemidlalo obekumele idlalo kuliviki ngenxa yokuba kube lamaqembu ambalwa ahlaselwe kanzima yi-COVID-19. Ngithathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko okhutshwe inhlanganiso yePremier Soccer League namhla emini uveza ukuba sekuzadlalwa imidlalo yemine kuphela phakathi kwemidlalo yethu ebamunemunye obekumele idlalwe kuliviki. Lokhu kuza ngemva kokuba kutholakale ukuba amaqembu amaningi alabadlali kanye lenkokheli abalomkhuhlane we-COVID-19 okokuthi abengeke enelise ukudlala. Iy'ntatheli zindaba yezemidlalo uNesh Mgokwera uthi lolu duko lakho kwala lokhu luphazamisa ukuhlelwa kwezemidlalo ngoba abadlali bengavalelwa bodwa.
Kuzaba nzima ukuthi amaqembu aweZimbabwe eqhubekelele kwedlala iPremier League kusibone okwakathesi kuliviki kusiba le midlalo emlutshwane ethiwa izadlala ngenxa yokuthi umkhuhlane lo we-COVID isibambe indawo eziningi ngenxa yokuthi amaqembu ethu atholakale esenza isithi bio bubble. As long as kungela bio bubble angiboni ukuthi singenelisa ukuthi siqhubekele sidlala le midlalo.
Ucubungula ezemidlalo uWashington Sibanda uthi bio bubble yiyo kuphela engadala ukuba imidlalo iqhubekele phambili
ukuze sikwanise ukunqoba lesi sitha esiyi-COVID-19. Kuzamele senze liyani okuthiwa i-bio-bible esike sayibone isenzakala kwamanye amazwe lakumakhelwane South Africa beyenza. Lapho-ke abadlali bonke bazahlala ndawonye bangakwanisi ukufinyelela ebantwini abaphandle ngoba okunye okwenza-ke ama-cases wona lawa akhwele kangaka njalo sithole ukubana-ke abadlali abaningi they test positive ikubana-ke they in contact labantu abaningi lapha basuka khona emchoveni abayigadayo besiza kuma training sessions.
Umdlalo obekumele udlalwe namhla phakathi kweqembu leHarare City kanye leLeyada udluliselwe phambili njalo nxa konke kuhambe kuhle usuzadlalwa ngensonto. Ngomgqibelo obekumele kube nemidlalo emihlanu kodwa emithathu yakhona isiyedluliselwe phambili ngoba kulabadlali kanye lenkokheli zamaqembu abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19. Imidlalo obekumele idlalwe ngomgqibelo edluliselwe phambili ngabalisa obekumele ube phakathi kweqembu leZPC Caribale leTriangle kumele ube phakathi kweqembu leBlack Rhinos leCapes United kanye lobukade umele udlalwe phakathi kweqembu leWawa kanye leBulawayo City. Lokhu kutsho ukuba ngomgqibelo sokuzadlalwa imidlalo emibili kuphela njalo leyo ngebalisa oza kuba phakathi kweqembu leNkezi Platinum Stars kanye leHerentals enkundleni yePowerpup kanye loza kuba phakathi kweqembu leChickenini leliTenex enkundleni yeLuveve. Ngesonto iqembu leBulawayo Chiefs lizadlala leFC Platinum naseluveve kusithi leHarare City leleyadaza ngqikilana enkundleni yeNational Sports Stadium. Imidlalo ebihlelwe ukuba idlalwe ngesonto phambilini kokukhutshwa kombiko wanamhla ngebalisa obekumele ube phakathi kweqembu leManyika Diamonds kanye leHighlanders kanye lobekumele ube phakathi kweqembu leDynamos kanye leCranbourne Bullets. Umthetho wenhlanganiso yePremier Soccer League uthi iqembu elizatholakala ukuba lilabadlali abedlula isikhombisa abalomkhuhlane we-COVID-19 liyamiswa ukudla. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Singeke hlukane isihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. I-College le-National University of Science and Technology eliboBulawayo libikwa selimisa izifundo zokuya emaklasini kusenziwa ezekulenjini kungenxa yokuqansa kwenani lababanjwa yi-COVID-19. Abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa bahlangane lomsekeli kamongameli walelo lizwe ukuze bakhulume ngokuvalwa kohlelo lwezingwalo zama-special Zimbabwe exemption permits. I-commission ebiqhuba uphenyo phezu kodaba lokutshontshwa kwenkomo emngceleni ophakathi kweZimbabwe leBotswana isigqibe umsebenzi wayo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo Praxitus Jeremiah. Isithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini www.voa.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.